masho kwano suwisa kichi taiso kuti angali mtungamiri we opposition yuko Mozambique. I know vanhu vakawanda kana kuti vazhinji vainga vachitarisa kwaari kuti ndiye achakwanisa kuvaendesa mukenya umu. Angariwo munhu mutungamiri wabato raipikisa isingato opposition zvinova zvinokurudzirwa kuti nyika isava nematongerwo enyika angori nepfungwa imwe chete, angori negwara rimwe chete, asi pavawo nevamwe vanenge vachitaurawo zvimwe pfungwa zvinopikisa hurumende inenge iripo. Saka kushaya kwavo kunoratidza kutiwo pane rizwi rabva pane zvematongerwo enyika muMozambique. Zvorevawo kuti pane vendera sara rinenge ravakuda kuti pamere zvakare rimwe zino richakwanisa kufila nzvimbo yasiyiwa navazhakamo.
Zvii zvikuru zvinganyanyawo rangarirwawo vazhakama nazvo nevana vezimbabwe?
Ndingati ini vazhakama munhu ane mativi akawanda wanda avanoonekwa nawo, munhu watingati izvo controversial character, pakuti upenyu hwake hwepolitics hune mativi hune zvikamu zviviri. Pane chikamu chehondo pavaitungamira vatingati mabhanditi vairwisa vachiuraya macivilians vachida kutonga kubva kumaearly 80s kusvika kumamid 90s. Mozambique yakarasikirwa nevanhu vakawanda zviuru nezviuru zvavanhu nekuda kwerinamo. Vamwe vacho vaitizira muZimbabwe, especially kunana Honde Valley, kune makuwa mazhinji evanhu vakaurayiwa nemabhanditi erinamo. Saka izvozvo zvinhu zvinoita kuti vanhu vakawanda varangarire hama dzavo dzakaurayiwa vasina mhosva yavakapara. Zvekarewo tinovatarisa ariwo munhu, ndingati hondo isati yapera, akabvumawo kuenda patebo yekunegotiata for peace. Saka the peace deal yekuMozambique yemuna 1992 ingada isina kubudirira pasina vazhakama. Saka tinoti ihonzeri yematambudziko, asiwo zvekare munhu akazoshandira pamwe chete nehurumende yeMozambique kuti vapedze hondo yanga yaparadza vanhu vakawanda. Tinozoonawo zvekare vazhakama vapinda muparlamendi, rinamo yavo yaanewo mamembers of parliament vaakurepresenta maregions yakawanda yekuMozambique. Zvotoonesawo zvekare kuti zvaairwira zvacho kunewo vanhu vazhinji vaimutora senzwi ravo, ndosaka aikwanisa kuwana mamembers of parliament. Saka anorangarirwa mune zvakanaka uye nemune zvakaipa zvikuru sei zvaakaita munguva yehondo, asi anorangarirwawo zvekare kuti munhu akakwanisa kuita kuti Mozambique iwe yedhemokrasi.
Zvii zvingadzidzwawo kubva kuna vazhakama nevemapato anopikisa vemuZimbabwe?
Zvatinokwanisawo kudzidza kubva kune vazhakama inyaya yekuti munhu kana uine chinhu chinokosha kwauri usaite kizapi, unofanira kunge uri munhu anoramba akamira pachokwadi. Saka zvakama munhu anga ari consistent pane zvinhu zvaanga achida kuti zvinge zvichiitwa. Tinoonawo kuti paanga aamuhurumende munhu airwisa uori, airamba achitaura kuti hurumende yefremino iri kuita uori. Saka tinodawo opposition ine maprinciples inotaura kuti kana tiri kuti isusu hatiti uori, nesu vacho hatiiti uori, uye hatisi kuzoshanda nehurumende inoita uori. Vazhakama vakabudisa zvinamo yavo kubva mukushanda nehurumende, vakati hatichadi kushanda nevanhu avo nekuti havasi kuita zvinhu zvatakabvumirana. Saka kunyange zvaikonzera yatingati instability, asi zvaiisa pressure on the government yeMozambique kuti izive kuti vakasaita zvinhu nemazvo nyika inokwanisa kudzokera kuhondo.